Zuhari Moraga Khosha, 25 May 1963. OAU, Organization for African Union. Vaka uya pamwechete zvarwa zvemuno muAfrica. Vatinoti vese maforefathers edu. Vakati ngatigarei pasi tigadzire idunhu redu tiite kuti zvinhu zviendere mberi. Tizvisunungure pane unhapwa watinawo nekugara upenyu hwakanaka nderekusunungura zvizvarwa zvemuAfrica. Zvino OAU ndo yave African Union pazuva ranhasi. Ende pasi pese chese tiri kuita mabiko pazuva ranhasi in 2023. Ndokuti zvizvarwa zvemuAfrica ngativei tinotarisira zvese zviri kubudiswa pachena neAfrican Union kuti tiri kuenda mberi nezvakataurwa nevakuru vedu 1963. Tichirangarira zuva iri tichiti izuva rakakosha ndicho wacho maAfrican ende tokuda kuti zvinhu zvienderere mberi zvedevelopment nekuti vana vedu vasava pasi peunhapwa.
Dzimwe nyika dzemuAfrica pari zvinhu dzakatarisana nehondo tichitarisa zviri kuitika munyika yeSudan. Vamwe vangada kuziva kuti gungano renyu reAfrican Union riri kuitei mukubatsira kuyananisa vari kurwisana muSudan.
Zviri muSudan zvinhu zviri kurwadza pari zvino. Pane karunyararo kari kugadziriswa pakati peAfrican Union neUN kuti vanhu vakwanise kudzokera vakasiya nyika neavo kuti zvinhu zvive zvinofambirira mberi vaite develop yavo. Zvinhu zviri kutirwadza chaizvo nekuti as you know takatangisa kusiti hatizoda kunzwa futi dzichirira mudunhu reAfrica. Saka zviri kuitika muSudan zvinhu zviri kurwadza asi yave nyaya yekuti vakuru vagarira pasi kuti vanhu vanzwisisane vaviri avo vemilitary vakwanise kunzwisisana vagarisane pasi vaone kuti zvingagadziriswa sei kuti mugove muSudan necivilian rule. Ndo zvinhu zviri kugadziriswa. Ndinotenda zvaitwa neAfrican Union neUN kuti vari kugadzirisa kuti muve nerunyararo munyika yeSudan. Sezvo munoziva ndakagara makore gumi muSudan ende zvakandirwadza kuti ndinzwe kuti dzimwe nzvimbo dzakapwanywa pwanywa dzandaiziva ende ndiri kushandawo navo ndiri kutaura navo kuti aiwa nzwisisanai itai kuti zvinhu zvigove zvinofamba zvakanaka.